located in Rusape.
Pastor Denny Matanga.
By the grace of God, by Pastor Denny Matanga.
So on Saturday,
so Mswe Mugovera,
we had three meetings.
Taiwe ni msangano mitatu.
Msangano wokutanga, it was in the morning.
We had the first service in the morning.
We had a couples meeting.
Takava ni msangano wevakarorana.
Second meeting after lunch.
Service chipiri after lunch.
We had a meeting with ministers and their wives.
Takasanga ni vashumiri ni madzimai avo.
After, okay, in the evening we had communion and feet washing.
Takava takajichikarairo tikageza natsoka.
So I took the service and the pastor conducted the communion.
Ndindakaparidza mfundisi vakazi tutungamira pachirairo.
So Sunday morning we had a normal service.
Sondo mangwanani takava ne service yemazuva ose.
Amen.
Amen.
So from last week I was busy preaching in Shona.
Sakubva sondo rapfuura ndakanga ndiri kuparidza nerurimi rwamai.
Saturday it was all Shona.
Saturday yakanga ingori Shona yega yega.
Sunday it was English.
Asi sondo yakanga yachava chirungu.
Amen.
Amen.
People don't know that I preach the whole service in Shona, right?
Vanhu havatombozivi kuti ndogona kuparidza service yese nechishona.
But the Lord is so good.
Asi she vakatinakira.
Amen.
Amen.
We want to give the Lord a round of applause for all the meetings.
Takuipa ishe chipo chokuombera nekuda kwemisangano yese iyi.
And we also thank God for the meeting you had here on Sunday.
Tinokutendawo Mwari ne service yamakava nayo pano musi
wesvondo. We give God the praises.
Tinorumbidza ishe.
Amen. Sister Kadiwa is back. She had gone to Wange.
Sister Kadiwa vadzoka vakanga vaenda kuHwange.
Okay, I mentioned when Brother Ben was in Wange also.
Husband
to his sister passed away.
So they
went to funeral. Amen.
What did I say?
I said right. Okay. You must never mix in these kind of things, right? But we still would like to remember the family in prayer. Amen. So that the Lord will certainly undertake for them. I'm going to preach for under an
hour.
I believe the Lord is going to bless us. Amen.
Amen.
And our old friend, Brother Zinara, is in church. God bless you. Welcome back. Praise the Lord. Can we stand up on our feet? I'd like to preach from and read from Songs of Solomon, chapter
2.
Verses
1-4.
I've never preached from Songs of Solomon. I'm going to preach my first service from this book.
Amen.
Amen. We'll have other services later on, but Songs of Solomon chapter 2 verses 1-4.
Zions of Solomon chapter 2 verse 1-4.
Amen. This is a very neutral scripture. It's not what you are thinking about.
Igwaro risina kwarakarerekera kwete zvamuri kufungira imi.
I am the rose of Sharon and the lily of the valleys.
Ndini ruva reShoron neruva remupata.
As the lily among thorns, so is my love among the daughters.
Seruva pakati peminzwa, ndizvo zvakaitwa mudiwa wangu pakati pavakunda.
As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste.
Somu apuri pakati pemiti yokudondo, ndizvo zvakaita mudiwa wangu pakati pavanakomana. Ndakagara mumumvuri wake nomufaro mukuru. Zvibereko zvake zvakanga zvichinaka pamukanwa wangu.
He brought me to the banqueting house. and his banner over me was love.
Wakandiisa kuimba yomutambo, mureza wake pamsoro pangu rwakanga ruri rudo.
Amen.
Amen.
May the Lord add blessing to the reading of his word. You may be seated.
Ishiva wezere marupafadzao pakuverengwa kweshoko rao, garai zvenyu pasi.
My title, His Love Without Measure.
Msoro wangu rudo rwavo haruna magumo.
Amen.
Amen.
We are looking at Solomon. The Bible, the prophet calls him the wisest man that ever lived.
Tiri kutarisa kuna Solomon anonzi nemuprofita murume ane uchenjere wakadarika vose kubva kumabvazuva.
He gave a lot of proverbs, more proverbs than everybody else put together.
Akatipa zvirevo zvakawanda kudarika vanhu vose tichivaverenga.
He knew the names of every tree.
Aiziva mazita emiti yose.
The names of every grass.
Aiziva mazita ehuswa hose.
And all different animals, he knew them the names.
Mhuka dzose nekusiyana kwadzo aiziva mazita adzo dzose.
Can you imagine how many trees you know?
Imbosifungira kuti iwe unoziva mhando ingani yemiti.
Or how many animals you know and birds.
Kana mhuka ngani dzaunoziva kana shiri.
But Solomon knew a lot of them.
Asi Solomon aiziva zvakawanda.
And if we get into proverbs, you can imagine how many proverbs you know yourself.
Tikada kuchitaura zvirevo iwe unoziva zvirevo zvingani.
Either Shona or English.
Zverurimi rwamai kana zvechirungu.
We take you back to school and how much you failed in proverbs.
Tokudzorera kuchikoro toona kuti wakapfuira zvakadi panyaya zvirevo.
It's not easy. Tsumo. It's not easy, but he was able to sail through.
Zvisinyore asi akakwanisa kubudirira.
Zvakasiyana nezvawaita kuti hanzi chakanaka chakanaka musoro wegudo chavo chidoko. But his was clear cut and proper.
Solomon's proverbs dzakanga dzakananga uye dzakanyatsonaka.
Amen.
Amen.
But Solomon here is defining what love is all about.
Apa Solomon ari kunyatso kutsanangura zvizere kuti rudo chimbori chii.
Amen.
Amen.
And firstly, he is showing that he is the rose of Sharon.
Atanga kutiratidza kuti ndiye ruva roSharon.
And he is the lily of the valleys.
Uye ndiye ruva romubani.
This is where the prophet got the name of his daughter Sharon Rose.
Ndipo pakawanika zita remwanasikana wavo muprofita ainzi Sharon Rose.
Amen. Showing he is, I mean, the Lord is the rose of Sharon.
Zvichiratidza kuti Ishe ndive ruva reSharon.
And he's looking at the beauty that you see in the valley. He says, I am that beauty.
Vari kutarisa runako rwatinoona mubani achiti ini ndini runako irworo.
And the prophet one time was talking about the lily.
Muprofita pane imwe nguva aitaura pamusoro pehapa.
And he calls it Reverend Mr. Lily.
Vakauti mufundisi Lily.
He says the seed of the lily is way down in the mud.
Hanzi mbeu yehapa inenge iri pasi pemadhaka.
But when it germinates, it spins through the water. It doesn't matter how deep the water is, but it goes way to the top and then it opens up its leaves and it shoots out a bud. And the flower comes out.
Asi kana yatanga kumera hazvina mhosva kuti inenge ichisangana nezvidziviso zvakadi inokura yogoenda kusvika yabuda pamusoro pemvura yanyatsowaridza mashizha ayo yoburitsa ruva.
When you see the beauty of the flower, you do not know how far it is coming, where it is coming from.
Iyo paunenge uchiona runako rweruva kunze hausi kunyatso kuziva kure kwabvambeu iyi kuti izobudikira panze.
But that is what our Lord is.
Ndozviri Ishe vedu.
He takes a whole long journey.
Vanotora rwendo rwakareba
to show you how beautiful he is.
Kuratidza kuti vakanaka sei.
So that you can enjoy when you behold him.
Kuti ugoropafadzwa kana ukavatarira.
We were in the desert one time in Israel.
Takanga tiri kurenje pane imwe nguva kuIsrael.
In a very very dry place.
Kunzvimba yakaoma chaizvo.
You could see a plant coming up and showing beautiful flowers.
Waikwanisa kuona kamuti kachibuda kachiraidza maruva akanaka.
And you wonder where this little plant is getting its water to make this plant grow and even shoot out some so some petals and beautiful flower, and everybody likes it in the desert.
Waitoshamiswa kuti koka mutaka karikuwana kupi mvura yekuti kanyatso kubuditsa mashizha nemaruva ako zvakanyatso kunaka kudai so murenje umu.
They told us that the roots of that particular little flower,
vakatiudza kuti midzi yekaruva kadiki ikako,
it can go deep in the ground for miles.
Hanzi midzi inogona kuenda pasi mamaira nemamaira.
Until it reaches a water table in the desert, way, way down.
Kusvikira yasvika pane mvura pasi pasi.
And that's where it is getting the water to supply the green leaves and flowers, beautiful flowers that you see way, way on top.
Pasi pasi pemamaira pasi pevhu ndopavari kuwanika mvura yekuti mashizha asvibirire uye maruva anyatsokunakirira kudaro.
It takes somebody who can really meditate deep on things like this.
Zvinotora munhu anonyatsokufungisisa pane zvinhu seizvi.
When you can realize that a Christian who is living in a very difficult world and circumstances, how they can go way deep into the Word of God and get information that they can meditate upon, that despite problems they can afford to shoot a smile.
Kuti muKristu achirarama munguva yakaoma kudai zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka asi anokwanisa kupinda mushoko ramwari agokwanisa kuriverenga nekurinzwisisa agokwanisa kuwana chinomubatsira kuti kunyange zvinhu zvakaoma anokwanisa kunyemwerera.
If your roots are very, very shallow and depending on the circumstances of today, you cannot afford
kana
to smile.
Kana midzi yako isina kudzika pasi uchingoti iwe chero chauya haukwanisi kuti unyemwerere munguva yatiri kurarama.
This is why Paul says rejoice always.
Ndichikonzera Paulo akati ngatifare nguva dzose.
Some people only rejoice month end.
Vamwe vanhu vanongofara bedzi kana kwakupera kwemwedzi.
Or when they get money.
Kana pavanobata mari.
But a true Christian,
asi muKristu wechokwadi,
it doesn't matter what happens.
Hazvina basa kuti kwauyei.
Whether it is windy,
kana kwauya dutu rakadii,
dry, whether it's rainy,
kana kwakaoma kana kunaya,
it's lightning,
kana kuri kupenya mheni,
talk to them,
taura naye,
the voice and what comes out of their mouth is always a joy.
Izwi ravo nezviri kubuda mumuromo mavo mufaro wega wega.
But if they tell you what they are passing through, then you're going to be surprised.
Asa akazoku,
a person like this speak like this under these circumstances.
Asi ukazokurukura naye akakurondedzera zvaari kupfuura nemazviri unogona kuzoshanimiswa kuti munhu anotaura mazwi anotapira kudai asi ari kupfuura mune nyaya dzakadai.
May God help us.
Dai Mwari vatibatsira.
We be able to have our roots way deep in the Word of God.
Dai takwanisa kuve nemidzi yedu yadzika mushoko ramwari.
And nothing that is present or past or coming will ever affect you.
Uye pashaiwe zvinhu zviripo kana zvichavapo kana zvakambovapo zvikukanganise iwe.
Amen.
Amen.
And says, as the lily among thorns,
seruva pakati peminzwa,
so is my love among the daughters.
Ndizvo zvakaita mudiwa wangu pakati pavakunda.
So, thorns or no thorns,
saka minzwa kana pasina minzwa,
that must not affect you.
Hazvifaniri kukubata izvozvo.
Amen.
Amen.
In fact,
pachokwadi,
most of the beautiful lilies are coming from thorns.
Hapa dzakawanda dzinotowanikwa paminzwa.
Amen. And there's nothing that is going there to disturb it because it's actually protected.
Hapana chinozokanganisa ruva iri rakatochengetedzwa neminzwa iyoyo.
The thorns are thinking that nothing is going to grow here because they're going to choke everything. But they don't realize that they're protecting the flower.
Minzwa iri kufunga kuti hapana chichamera pano asi minzwa iyi mukusaziva kwayo haisi kuziva kuti iri kutochengetedza maruva achanga akumira ipapo.
Amen.
Amen.
That's how foolish the devil is.
Ndo upenzi wa diabori.
The devil is thinking that this man will never prosper. I'm going to do this. I'm going to do this. Yet he is actually in the program of God.
Diabori ari kufunga kuti murume uyu haasi kuzombofa akabudirira. Ndichamuzomuita izvi neizvo. Asi asingaziva kuti atori muurongo hwaMwari.
Is that true?
Ichokwadi here.
When the devil got into Eden,
diabori paakapinda muEden
and seduced Eve,
akanyengera Eve,
he must have lied on his back and kicking like this and says, I have done it.
Anofanira akarara nemusana akafara achiti ndakunda.
I have disturbed the whole program of God.
Ndakanganisa urongwa hwaMwari.
There is no more peace in the garden.
Hamusisina rugare mubindu.
Because I have deceived this woman.
Nekuti ndanyengedza mudzimai.
I have seduced her. ndamusvibisa. I have given her seed.
Ndamupa mbeu.
And I've disturbed everything.
Ndakanganisa zvinhu zvose.
The man must have been rejoicing.
Anofananga aifara chaizvo diabolo.
I've cancelled everything.
Kuti ndatokanganisa urongwa hwese.
There must have been a party in hell.
Panofananga pakaitwa mutambo kugehena.
After the devil came from Eden.
Apo diabolo paakabva
Eden. He went into hell. I don't know what they were doing there, but they were rejoicing. That's all I know.
Akaenda gehena handizoti vaite ikoko asi ndoziva kuti vaifara.
But at the same time,
asi panguva imwechete,
there was joy in heaven.
Paive nemufaro kudenga.
Amen.
Amen.
With different with the everything was different here. They thought they disturbed the program of God, but over in heaven, God was saying, my program is in line.
Satani nemadhimoni ake vaifunga kuti vakanganisa urongwa hwaMwari, asi mufaro wekudenga ndeyekuti zvinhu zvese zvavanga vaita zvanga zviri murongwa.
It's on course.
Zvanga zviri muurongwa.
Is that right?
Ndizvo here.
Because God, among all the attributes he wanted to show and present to the world,
nekuti Mwari pane unhu wese waida kuratidza achida kuratidza kunyika.
He wanted to be healer.
Vaida kuva mupodzi.
He wanted to be savior.
Vaida kuva muponesi.
But if everybody is okay,
asi kana pasina munhu anorwara,
how can he be healer?
Mwari vangagova mupodzi.
How can he be a savior?
Vanozova muponesi
sei. But God allowed the devil to come into Eden.
Mwari vakatendera kuti diabhori apinde muEden.
So that sin would come in.
Kuti chivi chipinde muEden.
And sin comes in with disease.
Chivi chakauya neurwere.
Is that right?
Ndizvo here.
Brings the fall.
Ndozvakaunza kuwa.
So that,
kuitira kuti
he must deliver them.
Agokwanisa kuvadzikinura.
Then he is a savior.
Azova muponesi.
Today we know him as our savior.
Nhasi uno tinomuziva semuponesi wedu.
Because our father fell.
Nekuti baba wedu vakawa.
And almighty God in his own plan.
Mwari wamasimba semuurongwa hwavo.
He came from glory into flesh.
Vakabva mukubwinya vakauya munyama.
Because sin came in the flesh.
Nekuti chivi chakauyawo munyama.
So he had to follow where the sin was into the flesh and he became a God man.
Saka vaifanira kutevera chivi kwachaiva chivi munyama vakava Mwari munyama.
And he was tempted on all points.
Vakaedzwa mune zvese.
And he never sinned.
Asi havana kumboita chivi.
But God died in the flesh.
Asi Mwari vakafa munyama.
Because there's no way a spirit can die.
Nekuti hapana nzira yekuti mweya ungafa.
But he died in the flesh.
Asi vakafa munyama.
So that he might rescue the man who fell in the flesh.
Kuti vakwanise kununura munhu akawa ari munyama.
And take him up into the spirit man.
Vomudzorera zvakare kumweya munhu wemweya.
This is what he did for us.
Asi ndizvo zvavakatiitira here.
That is the greatest plan.
Ndo urongwa hukuru
that God showed to us.
Watakaratidzwa naMwari.
That he had to save us.
Kuti vakatotiponesa.
When the devil thought we were useless and thrown us into hell, but God came in and he rescued us.
Diabhori panga afunga kuti hatichabatsire otikandira gehena, asi Mwari vakauya vakatiponesa.
Sin comes in together with sickness.
Chivi chinouya pamwe chete neurwere.
And he cannot be a savior unless he is also a healer.
Uye Mwari havakwanisi kuve muponesi kana vakasavawo zvakare mupodzi.
Amen.
Amen.
We were born in sin and shaped in iniquity.
Takaberekwa muzvivi uye takaumbwa mukusarurama.
Coming into this world speaking lies.
Tikauya munyika ino tichitaura nhema.
And your flesh was sinful.
Uye nyama yako yanga ine chivi.
And carrying sickness.
Uye yakatakura urwere.
Is that right?
Ndizvo here.
Your flesh is full of sickness.
Nyama yako yakazara nezvirwere.
And the devil has got a right to make sure you also get sick.
Uye diabhori anotone kodzero yekutoona kuti iwe watorwara.
Amen. Because sin is a friend to sickness.
Nekuti chivi chine ushamwari neurwere.
Is that right?
Ndizvo here.
But the same God who is our savior.
Asi Mwari umwe chete anova muponesi wedu.
He is the same God who is our healer.
Ndiye Mwari umwe chete anotiporesa.
He came into this world so that we might benefit from all.
Vakauya munyika ino kuti tiropafadzwe nezvese.
Don't you love the Lord?
Hamudi isho here?
The devil is always a loser man.
Diabhori nguva dzose anogora achikundikana.
He is always planning wrong.
Anogona achironga tsoro dzakaipa.
Amen. He will never plan right.
Hambofa akaronga zvakanaka.
Whenever the devil meets you in the corner, he does not know that God wants you to move in this other direction.
Diabhori pese paanokuisa pakamanikana haasi kuziva kuti Mwari vada kuti utoenda neimwe nzira.
He is a loser man.
Anogara akangokundikana.
Don't you love the Lord?
Hamudi ishe here?
Because his plans are always better than that of the devil.
Nekuti urongwa hwaMwari wagara huri nani pane hwadiabhori.
I want to read one quote.
Ndoda kuverenga zvinotaura neprofita.
Show us the Father.
Hanzi tiratidze iBaba.
And it will satisfy us.
Uye zvinogotiringana.
Amen.
Amen.
Right. I want you to listen to this.
Ndakuti muteerere izvi.
The prophet was giving a story.
Muprofita wanga vachitsanangura.
Of human love.
Pamusoro perudo rwevanhu.
Just the love of a human being.
Vachingotsanangura rudo rwevanhu.
What compassion can do in a human being.
Kuti kunzwira mumwe munhu kunogona kuita sei kumunhu.
And then you multiply that I don't know how many times.
Zvino wobva waziwedzera handizive kuti kusvika zvakapetwa kangani.
So that you get to know what God's love is all about.
Kuti ukwanise kunzwisisa kuti rudo rwaMwari rwakambodii.
So I would like you to listen to this story tonight.
Toda kuti muteerere rungano uri mandekwana anhu.
A little lady went away to college here not long ago.
Mumusikana wechidiki akaenda kucollege panguva yapfuura.
And when she came home,
zvino paakadzoka kumba,
she had learned so much.
Anga dzidza zvakawanda.
She used to go to church.
Aimboenda kuchurch.
But when she came back,
asi paakadzoka,
she just knowed so much.
Anga akuziva zvakawandisa.
She didn't want.
Akanga asisade.
Oh, she was just a smart aleck.
Anga akuzvita munhu akachenjera.
That's about what the whole lot of it learns too.
Ndozva zvinoreva kazhinji kana ukadzidza.
Amen. You think church is for people who never went to school.
Wakufunga kuti kuchechi ndekwe vanhu vasina kudzidza.
That's what the devil tells you.
Ndozvaunodzwa nadiabori.
Mistaken.
Ninge watokanganisika.
So when she came back,
paakadzoka musikana uyu,
she brought a little girl home with her.
Akauya nemu musikana mudiki kumba.
And her mother was standing out on the ramp.
Amai vake vakanga vakamumirira pachiteshi vachida kusangana naye.
And when the car stopped,
motokari padzakamira,
and this young little smart aleck was with her.
Zvino akakamusikana kakachenjera kakanga kainaye.
Looked over there and she says,
akatarisako akati,
oh, look at that horrible old wretch.
Ah, tarisaone munhu anonzwisa tsitsi uyo.
And the little Mary was ashamed to admit that that was a mother.
Zvino Mary mudiki akabva anyara kuti abvume kuti ndo hamai vake.
She says, yes, she looks awful, doesn't she?
Akanyangara chaizvo, haana here?
And she turned her back and walked away.
Akabva avafuratira ndobva aenda.
You see the story?
Maona rungano rwacho.
Some of you must have read this before.
Vamwe ndotenda makamboverenga nyaya.
And so when she got off the train,
zvino paakaburuka pa muchitima,
her mother looked and she recognized her daughter.
Amai vakatarisa vakakwanisa kuona mwanasikana wavo.
And she ran.
Vakamhanya.
Threw her arms around her and said, darling.
Mhanya kunomumbundira vachiti mudiwa mudikani.
Her face was all drawn.
Chiso chake. Chiso chavo chese chakaunyana.
And their hands all draw down.
Maoko avo ose akaunyana.
And she all like that, and she says, darling, kiss me, kiss me.
Vakangoti mudikani wangu, nditsode, nditsode.
And she was trying to kiss her daughter.
Vachiedza kutsoda mwanasikana wavo.
And the daughter turned her back and walked away.
Mwanasikana wavo akavafuratira akaenda.
Ashamed of her own mother.
Achinyara nekuda kwamai vake.
And the conductor,
zvino conductor,
which knew the case,
aiziva zvakanga zvaitika,
walked up and grabbed that young woman,
akafamba akanobata mwanamusikana uyu,
and shook her,
akamuzunguza,
and said, ain't you ashamed of yourself?
Akati haunyare here nezvawaita izvi?
Said, your mother was beautiful one time.
Akati amai vaka vakambenge vari tsvarakadenga pane imwe nguva.
And when she was a little baby,
iwe pawanga uri mwana mudiki,
up in the upstairs,
uri pamusoro,
the house caught fire.
Imba yenyu yakatanga kubvira.
And they said, let it alone.
Vakati ngaiisiwe itse.
With the baby in there.
Iwe mwana urimo.
That's what people say.
Ndozvinotaura nevanhu.
Let it burn, even burn that baby down.
Rega imba itse kunyange mwana wacho ngaatsviremo.
And you were burning up in that house.
Iwe wakanga uchitotsvira mumumba imomo.
And your mother,
amai vako iwe,
taking no thought of her own beauty,
havana kumbofunga nezvorunako rwavo pachavo,
she ran into that room,
vakamhanya muimba iyoyo,
as hard as you could,
vakamhanya nesimba ravo rose,
checked their own clothes,
vakatora
from her body,
hanzu dzavo kubva pamuviri wavo,
wrapped you up in it,
vakabvisa hanzu dzavo vakakuputira iwe,
and brought you out,
vakabuda newe,
and she scorched and burnt herself like that,
vakatsva nekutsva kwavari nhasi.
She, because you are pretty today,
iwe nhasi wakanaka kudai,
is because she was made ugly back there so you could be pretty.
Chikonzero chekuti amai vako vakatsva kuti vashate kudai kuti iwe ugonaka.
She said, shame on you.
Zvikanzi unonyadzisa iwe.
And I think of that today, brother.
Ndinofunga zvimwe chete nhasi hama.
When Jesus is willing,
apo Jesse anoda,
the Son of God,
mwanakomana wa Mwari,
to come from the ivory palaces
kubva kune
of glory,
muzinda unobwinya,
down here to take a disgraceful name and humiliate himself in human flesh.
Kuya pano pasi kutora zita rinozvidzwa iye pa chake kuzvininipa kuya pano,
and called a holy roller,
akanzi mupengereki,
or religious fanatic,
kana munamati anopenga,
and walked up yonder and bled and died as a curse on a tree.
Akauya pano akajuja ropa akafa sechituko pamuti.
You are ashamed.
Muri kuminyara.
God, have mercy on the people.
Dai mari vanzwira tsitsi vanhu.
Have mercy. And you are ashamed to commit yourself with these people.
Iwe uri kunyara kubatana pamwe chete nevanhu vake.
If you're not born again,
kana usina kuzvarwa patsva,
why not come and accept him now?
Wadi kuuya womugamuchira nhasi.
I wish that lady will go to the piano.
Dai shura dai mudzimai uyu aenda kupiano.
While bow our heads.
Tichikota musamusoro yedu.
Think it over.
Tichifunga pamusoro pazvo.
This. Think of his humiliation.
Tichifunga pamusoro pekunyadziswa kwake.
God made flesh.
Mwari akaitwa nyama.
How can you reject such love?
Ko unogoramba rudo rwakadaro sei?
God came down, made himself a man, called a fanatic, a devil, beaten, bruised for your sin.
Mwari vakaburuka, vakauya ivo semunhu, vakanzi mupengereki, vakanzi dimoni, vakarohwa, vakakuvadzwa.
Was he not called
Beelzebub?
But he endured all that shame for you,
for me.
He was bruised by those soldiers and nailed on the cross. They pulled a handful of beard, spitting on his face, so that we might be saved.
Vakarohwa, vakakuvadzwa nemasoja aye, vakadzurwa ndebvu dzavo vachisvipirwa kumeso kuitira iwe.
So that you can live a life for him.
Kuti ukwanise kuvararamira upenyu.
And here you sit tonight.
Zvino nhasi ugare pano
madekwanani. Watching him in his universe.
Uchimuona munyika yose.
Watching him preached.
Uchimuona
in his own word.
Achiparidzwa mushoko rake.
His power moving among the people.
Uchiona simba rake richifamba pakati pevanhu.
Him in every way he can be.
Uchimuona munzira dzose dzaanokwanisa kuya nadzo.
And then you are ashamed to make your stand for him.
Iwe uchinyara kuti ukwanise kumira naye.
When up Calvary, Golgotha's hill, he went walking with an old rugged cross on his shoulders.
Apo pa Calvary, pa gomo re Gorogota, akakwira akatakura muchinji kwawe kare pa mafudzi ake.
Till it rubbed the blood and the bones sticking through.
Kusvikira pakabuda ropa, mapfupa achibuda achionekera.
And a big fine church where he could have come and took over.
Uya kereke huru yaikwansanga akauya ozova mutungamiri,
and being the king of the earth.
Uya kuve mambo wenyika,
but was humiliated for you.
Asi akanyadziswa nokuda kwako.
And then you are afraid of humiliation to claim him as your savior.
Iwe uri kunyara kuzvidzwa kuti umutore semponesi wako.
Think of it.
Imbozvifunga.
While we speak with him.
Apo tiri kutotaura naye.
Amen.
Amen.
Are you seeing the picture?
Muri kuona here mufananidzo.
He is bringing a natural picture.
Vari kuunza mufananidzo wepanyama.
That the beauty that this girl has.
Kuti runako rwaive nemwanasikana uyu.
It was all because of a thoughtful woman.
Rwakabva paamai vaive nerudo.
Amen.
Amen.
Everybody was saying, now look, it's too late. The house is on fire. Let it burn.
Tanunoka kudzima moto, chiregai zvingotsva zvese.
But she decided to go into the flames.
Asi vakati ndinopinda nemumoto imomo.
And she tore her own clothes, and she had to bind this little baby in her own clothes, and she accepted to be burnt in the fire and go through the fire, the flames of fire, only to make her alive.
Vakabvisa hembe dzavo ivo, vakaputira mwana wavo, vakapinda nemumoto kuti ivo vatsve nekuda kwemwana wavo.
I believe the conductor who knew the story had a lot to say.
Ndotenda conductor uyu aiziva nyaya iyi aive nezvakawanda zvekutaura.
And this girl could never have lied again because all her friends were there.
Uye musikana haaikwanisa kuzonyepa zvakare nekuti shamwari dzake dzese dzaivepo.
They saw the woman.
Vakaona amai vake.
And they heard the story why she was all drawn up on the face and the body.
Uye vakanzwa rungano rwekuti sei amai vake vaivakaunyana kuchiso uye nemuviri wavo wose.
That's what story we have on the natural. Our children don't know what our mothers have gone through to bring us up to where we are today. Is
that
right? We think it's natural and it's their job. But if only we can look back, maybe even ask them, what happened? When I was a baby, do you have any story to tell me? Of some situations where maybe I could have died, or you put your life at peril because of me.
Kana mama mire zvino hataikwanisa kunge takafa, kana imi pamakaisa upenyu wenyu panjodzi nekuda kwangu.
Yes, this is why we respect them.
Ndosaka tichivaremekedza ana mai.
Unreserved.
Hatina mugano pakuremekedza kwedu.
Listen to this brother. Christian brother, Christian sister.
Ama yechikristu, hanzvadzi yechikristu.
Even if your father is a drunkard.
Kunyange baba vako vari chidhakwa.
Do you know God used him to bring you to this earth?
Munozvati Mwari vakashandisa chidhakwa ichocho kuti iwe uve pano panyika.
Even if your father is a witch doctor.
Kunyange baba vako vari n'anga.
God used that man.
Mwari vakashandisa n'anga iyoyo.
To bring you into this earth.
Kuti iwe uve pano panyika.
Amen.
Amen.
He did the best he could to take care of you.
Vakaita zvose zvavanogona kuti vakurerese mwana.
The money that he was getting from his what should I say? Consultation.
Maria vaiwana mukushopera vanhu.
I don't know what do you call that? But that is what he used to send you to school.
Ndo Maria vaitokuendesa iyo kuchikoro.
Could you have, was he going to do anything better? That's the only way he knew. Maybe your father was busy on horse baiting. Is this a reality? Yes. This is what many fathers went through.
But
that's what he was doing to get money to send you to school. Now that you got the message, you don't want to talk to him. You don't even want to look at his face. Because he was a witch doctor. Because he was this. No. Give him respects.
It's
all right? Respect him for what it is. Because that is the best he knew. If he knew what you know today, he could have done that. So sit down with them and talk. Show them you are a Christian. And you are very thankful. For what they did to you to raise you up. Is that right? That is what you must do as Christians. Amen.
Amen.
So, Brother Branham was showing mother's love.
Brother Branham vairatidza rudo rwamai.
But God's love
asi rudo rwaMwari
is much, much, much more than all that. Is that right? Because he had to leave his ivory throne and palaces so that he might come down here and to have a body like a man and allow his own creations to laugh at him. Is that right? It's him that created the tree, the cross that they made. He was the creator of the tree, but they had to make him carry it. It's him that created the soldiers that were pulling his beard away. He allowed it. You know, he could have stopped them. You notice the prophet giving a drama. When they were pulling Jesus Christ right on Calvary and just about to hang him, the angels came, archangel.
One
would say, Lord, send me. It's me that had to bring waters all over the earth. In the days of Noah.
Mazuva Noah.
He says, I can do it again.
Ndokwanisa kuzviita zvakare.
He asked again that when Shadrach, Meshach and Abednego were just about to be thrown in the fire.
Akambozvunza zvakare apo Shadrach, Meshach and Abednego vakada kukandwa mumoto.
He said, just send me.
Vakati ingondituma ishe.
I can do again what I did in Noah's day.
Ndokwanza kungoita zvandakaita mazuva Noah.
I can put whole Babylon in a flood and forget about everybody else.
Ndokwanza kufukidza Babylon yose nemafashano, vanhu votokanga nezve.
Just for the sake of the three boys.
Nekuda kwevakomana vatatu.
I've done that before, I can do it again.
Ndakambozviita kumashure ndokwanza kuzvidzokorora.
But when God is ready to do something.
Asi kana Mwari vada kuita chimwe chinhu.
He doesn't need an angel.
Havadingirosi.
He doesn't need anybody to help him.
Havadi mumwe munhu kuti avabatsire.
He wants to stand there on his own.
Vanda kumira vari vega.
So he pushed Wemud one side.
Vakaisa Wemud kune rimwe
rutivi. That's not the time for you to work. That time, yes, but not now. And Christ, just before he was hung on the cross, he says, I have come again. I can put flood on the whole earth. Look at what they are doing. I can just go down in a split second. But the Lord says no. We've got a mighty work here to do. A kinsman redeemer. To redeem fallen men. So that we can have a relationship with men again. He must go up on the cross. Let him receive all the ridicule. Let them give him all names. Say, but this is the greatest of all events. It's my own son. My only begotten son. Because God must die. But in the flesh. So that it might be a purchase. Amen. For the bride. He had to allow that. Amen.
Amen.
But the prophet is asking a question here. If God did that for you, why are you trying to keep your life? Why don't you want to love him? Why don't you want to live for him? You cannot afford after you have known what he has done, what the world called him, and he allowed men to do that for him. But he said, don't worry, let them alone. Amen. Father, forgive them. They know not what they are doing. Do you know that's the language of every believer? Every believer must have that kind of a language. Amen. If he would forgive you, why can't you forgive your brother? But I know if the Spirit of Jesus Christ is in you, you can also do this. Amen. A believer will never say, me, I will never forgive you. It doesn't matter what happens, even if the sun rises from the west, I will never forgive you. Then you're not a Christian. But a Christian forgives. It doesn't matter what that brother, that sister has done. Then you are now beginning to have a Christian life. If God picked you when you were in sin and he loved you when you were in sin, you can also love your brother when he is in the wrong. That is only done by Christians. But may God help us. We desire to live for him. We desire to live a life that is worthy of the love that he has shown to us. Amen.
Amen.
To whom much has been given, much has been shown to you must also show the much more. If you know God has done a lot to you, you must also do the same. Is that true, brother? We want to sing Down From His Glory with this kind of understanding of what God has done to you. The brothers can come down, can come over. Amen. After we sing this song, we're going to sing the love of God. You all know these songs. But we want to sing them with understanding. But you cannot sing them while seated. Amen.
Amen.
Sing this song with understanding like you never had before. Just to know what he has gone, the extent that he has gone to make sure he can pick you.
Kuziva kuti ishe vakazvipira zvakadii kuti vangokwanisa kukuponesa iwe.
Amen.
Amen.
Down from his glory.
Nechawakaita here kuti ukodzere izvi.
This is just his love.
Rungori rudo rwavo.
Unmerited favor.
Kungowanirwa nyasha.
But he did it anyhow.
Asi vakangodaro zvakadaro.
The love of God.
Rudo rwaMwari.
How great far. Hallelujah. Let's sing that one together. Praise be the name of the Lord.
Amen.
We want to bow our heads tonight. Just for a few minutes. We want to tell God how much we love him. And how we appreciate him. For what he has done for us. Words cannot express.
Mashoko akwanise kupedza kutsanangura
how much he loved us,
madiro akatiita,
and how much we also would love him today.
Uye kudawo kwatinomvaita isu nasi.
We now love him, but it's him that loved us first.
Iye zvino tavakuvada asi ivo ndo vakatanga kutida.
But we need to express that.
Asi tinofanira kuzviratidza izvi.
You can look back in your life.
Unogona kudzokera kutarisa muupenyu hwako.
And see where he took you from.
Woona kwavakutora kubva.
Amen. And just imagine what you could have been today if it wasn't for his love, if it wasn't for his grace. That little girl could have died in the attic because every woman, everybody was saying, look, the house is beyond. Let everything burn.
But
mother's love, she went through the flame just for the baby. But Almighty God, he didn't go through the flame. He had to pass through all dimensions, even into hell, so that he might pull you up. So that today you can say, I'm a believer. Today you can say, I'm a saint. You can receive what you're receiving today all because of his love. But we want to tell him how much we love him. How much we express our love to him. He saved you, you could have died a long time. But he gave you a good wife, he gave you a good husband. He gave you good parents, he gave you good children. He gave you good business and he gave you a good job. But what have you done to thank him? What kind of expression do you have to thank him for what he has done? He has done great things. He could have forgotten about the cross, but he said, I know I'm born for this cause. I'm going to the cross despite what a decision he took in Gethsemane. All because of you. All because of me. Let's express to him how much we love him. Amen. Amen. Even for giving us a message. Hallelujah.
Hallelujah.
That can open up the Bible for us. To bring him in plain view so that we can look at him and know who he is and what he means to us. Oh, how we love him. How we give him praises and how we appreciate him.